Jacks on the track.
Let's go. Let's go. Remember kitamba ma apps, do you remember kutamba chishelo? But these days vakuswera pa app, vari pa phone kushika manero. Nane ma baby ane ma tats, kana mutare kushika kuvhero. Hapana muna anogona ndirova, cause inini handina chishelo. Cha chishelo, handisi zira rekutamba chishelo. Hey chishelo, siya ivana vatamba chishelo. Cha chishelo, handisi type inutamba chishelo. Ndane ma lines hobo kuita kunge telecommunications. Ndakapedza basa kare vakundiridza pa hobo ma stations. I had to switch the flow kuti vanhu vandinzwe pa communication. Pano uya temptation ndakunamatira heavy protection. 6 years ndichimanya race no cap nigga ndino set up pace. Freestyle kana real song vanosekerera pana nyora verse. Speed hard kunge bastard, same clothes same guy same bass. We never going reverse hatilike S to impress. Patience so I give space, middle finger repa index. I remember good days, I remember bad days more. Ndiripa healing process, saka waona I stay low. Tinova wachisa, tinova clean and stay soft. Big up kuna Jax plus Blink phone, DR next. Stay up, zviri low, saka waona ndaka simu the chest. Vanoketa ndino grinda, competition ndaka pasa test. Stay up, zviri low, saka waona ndaka simu the chest. Do you remember kitamba ma apps? Do you remember kutamba chishelo? But these days vakuswera pa app, vari pa phone kushika manero. Nane ma baby ane ma tats, kana mutare kushika kuvhero. Hapana muna anogona ndirova, cause inini handina chishelo. Cha chishelo, handisi zira rekutamba chishelo. Hey chishelo, siya ivana vatamba chishelo. Cha chishelo, handisi type inutamba chishelo. Hey chishelo, siya ivana vatamba chishelo.